Haleluya, murukuya, zviro kwazvo. Nekukurumidza sevimbi semakataura Ishe wangu kuti ndinoenda kunokugadzirai nzvimbo yekugara. Ndichadzoka kuti ndikutorei kuti apandiri mugovapo. Baba tanga takamirira kwatakabva kwakure, kwatakusvika kwapadyo. Ishe wangu chitibatsirai manheru ano. Tarisai vana venyu vaungana Jehovha. Ishe wangu wamasimba ose, hakuna mazwi angataurwa nemunhu anokwanisa kubatsira munhu. Asi pane inzwi rimwe chete, imi Mwari kana muchinge mataura, rinokwanisa kubatsira munhu. Baba munotaura kumutadzi akasandurwa kuva mwanakomana waMwari. Munotaura Ishe wangu wamasimba ose kumunhu wakaipisisa akasandurwa akava mutsvene. Baba tamira pamberi penyu manheru ano, pasi peshumiro yamakatitumira panguva ino yekupedzisira iri kuunganidza mwenga wenyu nokumugadzirira pazuva rokubvutwa kubva panyika pano. Baba ndosatakamirira, uye vimbiso yenyu Baba inonoki. Chitibatsirai manheru ano. Ishe wangu handina chandiinacho, asi Baba ndinozvibvisa nokuzvisa parutivi kuti Mwari mutaure kuvanhu venyu. Baba munoziva nhunha dziri mumwoyo umwe neumwe, munoziva dambudziko riri pamberi poumwe neumwe. Asi Baba ivhangeri inotiratidza a way out, inotiratidza nzira yokupukunyuka nayo. Baba toda kubva mukati Ishe wangu mekereke ino, tava kunzwa zviri nani. Tava kunzwa kuti Mwari angachitaura kwatiri. Tava kunzwa kuvandudzwa Jehovha. Kunyangwa vanorwara toda kuti vabude mumba muno vaporeswa. Tinozvirayira nekuti tiri vana venyu. Baba vangu patichapedza service ino, mbiri yose igopewa kwamuri nezita rinokoshera Jesu Kristo. Ndanamata nokutenda. Amen and amen. Chigare kupase. Tine mufaro zvikuru kuva pano vanerwano. Sekutaura kwaita hama, ndakapedzisira kuya gore rakapera. Ndobva ndaparidza pamusoro penyasha, nyasha. Ndo patakabira panyasha dzaMwari. Hakuna zvatinogona kana zvatakaita zvingabata uMwari. Hatina kumbonamata maningi kana kutsanya maningi. Asi pasina chakanaka chatakaita, Mwari akatida zvakadaro. Kana akakuda, you are assured of rapture. Don't worry. Ingogara mushoko raMwari. Iro rakakunza munyasha richakupinza zvakare mukubvutwa. Saka munhu waMwari anga akanganwa kuintroducer svarakadenga yangu. vakukura manje. ndakamboshanyirwa naPastor Chikosi Kariba. Ndobva ndaintroducer vese vamwe. Ndobva ndakanganwa Sister Chikosi. Zvachose ndagara pasi ndokuona kuti handina kuvazivisa kuvanhu. Ndakazozvigadzirisa after service. Saka zvinoitika. Amen. Manheru ano pandakafonerwa ndakati manje ndotaura chii.
When I was called, I questioned myself, what am I going to speak about?
church huru iyi.
This great church.
Church yesha mariangu, chesa.
Church, my friend, was chesa.
Kuya kwangu pano kutsigira Eastleigh Tabernacle.
My coming here is to support Eastleigh Tabernacle.
Zvairi nezvainotenda.
What it is and what it believes.
Nezvayakamirira.
And what it is waiting upon.
Saka ndochikonzero ndiri pano.
This is why I'm here.
Kuzobatana pamwe chete maoko nemi.
Join my hands together with yours.
Kuti tinamate.
That my
nguva yapera.
Time is no more.
Saka ndichabatanidzwa ne Eastleigh Tabernacle.
So I'm going to be identified with Eastleigh Tabernacle
until the rapture. Tingati
amen
here kwazvino. What was started here is the work of God. No one can stop the Holy Spirit. No one can stop the move of God. No one can stop this message. In this evil age that we are living today, when many things are creeping into the message, my advice to you is stay with the word. No matter what takes place, no matter things can change, no matter so-called believers of the message can change, but don't change. Okay, just to prove what I'm saying, okay, before we read what I want to read, shall we stand up on our feet? Tichaverenga zvikamu zviviri. Chokutanga kuna Judges 3 verse 31.
First part we're going to read is from Judges 3 verse 31.
And after him was Shemgar, the son of Anat, which slew of the Philistines 600 men with an ox god, and he also delivered Israel.
Shure kwake kwakakwira Shamga, mwanakomana waAnat, akauraya vaFiristia vana mazana matanhatu norutanga rwokubaya mombe navo, iye akaponesa Israel.
Todzokera kumashure, Joshua chapter 5. And verse 12. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land, neither had the children of Israel manna any more, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.
Manna ikaguma musi wakatevera uyo wavakadya navo zvipfeko zvenyika iyi. Vana vaIsraeri havana kuzowana manazve, asi vakadya zvipfeko zvenyika yeKenani gore irero.
Mwari aropafadze kuverenga shoko rake, tinamatei zvakare. Mwari Ishe, tinokumikidza kuverengwa kweshoko renyu. Ishe wangu, rakazodzwa rakakwana. Baba, hakuna munhu akaonekwa akakodzera kuvhura bhuku. Ishe wangu, kusvikira John akachema. Asi pakawanikwa umwe chete akanga taita segwayana rakabayiwa. Baba, chiburukai manheru ano. Ishe wangu, mutibatsire. Ishe wangu wamasimba ose, tigopambiri nekukudzwa kwamuri. Muzita raJesu Kristu anamata nokutenda. Amen. Tigare pasi. Vana vaIsrael vakati vasvika muKenani, anzi mana ceased.
Mana yakabva yaguma kupfapo.
Vakatanga kudya zviyo. Vari parwendo zvakanga zvakareruka. Vakanga vachingoti makusene ega ega onhonga zvavo.
In the morning we just came back in peace and man.
Vodzokera mukamba.
Then go back to the camp.
Vodya.
They eat.
Vomirira mangwana.
Then they wait again for tomorrow.
Vanga pasina kudikitira.
There was no sweating there.
Vanga pasina kushanda.
There was no laboring.
Zvakanga zviri nyore nyore.
It was just easy.
Asi vasvika muKenani.
But when they got to Canaan,
manna ceased.
Manna,
they were now mature. They were no longer little babies. They were now grown up. They were now able to eat of food, adult food. Tingati amen here kwazviri. Pane nguva yeudiki. Hanzi na Paulo ndichiri mudiki ndaita zveudiki. Asi zvino ndakura ndakubvisa zveudiki. Kerekewo zvakare inofanira kubvisa zveudiki. Kereke inofanira kubvisa zveudiki. Inofanira kusvika painokura. That it becomes mature. It's now able to take care of its own. No matter what takes place. No matter what takes place. That church is stable. They are now mature. They are no longer complaining and complaining. They are no longer little babies that want milk. There is a time in life. Yekuti munhu anofanira kukura. Ukaona mwana asingakure ari kurwara. Ukaona church isingakure iri kurwara. Nobody, this is spiritual food in due season. Once you eat of this message, you quickly grow. You become an adult. Kusikira mamwe ma sisters anogona kuto pikisana nevafundisi vanodzi vaprofita vema denomination.
Until the sisters here can step up to the so-called prophets in the denomination.
Vachito kukwidzana sister vachitoonekwa kuti vari kutaura zvavari kugona.
And then the sister will actually be proven to be speaking something that is.
Nokuti vakura mushoko ramwari.
Because she is now mature in the word of God.
Saka Canaan inopindwa nevanhu vakura.
So it's only the mature that will.
And Canaan represents the Holy Spirit. Can we say amen to that? Saka apasisina kunyunyuta nyunyuta.
So there is no longer complaining.
Apasisina kuti zvaitikirei zvakati.
Why has this happened?
Apasisina kuti uyakadai uyakadai.
Oh, this one is like this.
Izvo zvaitwa vachiri muwilderness.
So do that in the wilderness.
Vachidya nyore nyore.
Eating things easily.
Asi kana tamushoko rino takura manje.
But when we now mature in the word.
Tinokwanisa kumira chero pamberi pechipi nechipi.
We can now stand firmly.
Those that tiri kutarisira East Tabernacle.
This is exactly what we are expecting about East Tabernacle.
Eastly Tabernacle.
East Tabernacle.
You must grow. You must now begin to eat corn. Can we say amen to that? You are now mature. You are no longer babies to play around with mud. You are no longer babies to cry because of small things. You are no longer babies to dirty yourselves. You are now mature. You better begin to eat manna. I mean corn. Corn represents the revealed word of the hour. It was Joshua. Joshua means Jehovah Savior.
Joshua Anomira, Jehovah Savior.
Means Jesus Savior. He means the Holy Spirit. Saka isusa atisi mulaodisia.
We no longer in Laodicea.
Mulaodicea maidyiwa mana.
In Laodicea, it was mana.
Asipano tava mu bride age.
But now we're in the bride age.
Tava kutya only the revealed word of God. kusvikira bhuku rakati razarurwa.
Up until when the book was opened,
John ndokuona mutumwa achiburuka akabata bhuku yakazarurwa.
John saw the messenger coming down with the open book.
Zvikanzi idya bhuku iyi.
And he was told to eat the book.
Tinofanira kudya message.
We must eat of the message.
Message ndeye bride.
The message is for the bride.
Haukwanisi kukura pasina message.
You can't grow up without the message.
Iyo I message ndo inozarura ndo mune koni imombo.
This message is the one that reveals.
Kwava kudya kwevanhu vakura.
This is how others food.
Tingati amen here kwazvo. Regai timboratidzana kuti sei ndichikoshesa message.
Now let's prove why we so much put emphasis on the message.
A prisoner 630717.
Prisoner 630717.
Something had happened.
Punish and hate.
And our prophet is mentioning that thing.
Our prophet ari kuyera chinhu.
Nemi ndoda kuti muibate ipapo.
I want you to catch that as well.
By the end of week 22, maybe Sunday, we're getting a small photograph blowed up to a large size. So it can be put on the billboard. Where your picture hangs out there on the billboard. I don't know whether you noticed it or not. About a week ago, in Jamaica, where I was missionary, we sent tapes all over the world. And the Seven Seals has got back, way back into the inlands of Jamaica. Way in the interior. And it's very primitive back in there. Behind Blue Mountain. And the natives, sometimes they have a tape recorder we get for them. That you have to like old Victoria, crank it. Inokurungwa. Emi vadiki hamuziye matepa iwa ikurungwa iwa. Kana anonzi magramophone. Aitanga kurungwa. Then every few minutes somebody has to crank it. This group had a little battery, 6-volt battery. Or something another. Playing the tape recorder. They were listening to the very message that we listen today. The very messages that we are listening today. No, zvakanga vachitoteerera izvozvo. And they were all sitting together about what is here tonight. Listening to those seals. I believe it was. And while I was speaking, they noticed coming in the room that came that same pillar of fire. That same pillar of fire moved over where the tape recorder was. And settled down over the top of it. And they went and got a camera and took the picture of it. And just the same one, there it is, hanging right there over it. Now we are getting it blowed up so we can put it on the billboard out there that you can see. We are so grateful for the grace of God that's been brought into us, into His presence in this day. Now we are grateful for many things. What was that? The same pillar of fire. Yakashika kuna Moses. The same pillar of fire. Yaitunga mirava nava Israel. The same pillar of fire. Yakaone kwana Paul. The same pillar of fire. Panguwa ini yekupedzisira. Mwari akabvumira kuti itorwe picture. Aina kuya pamusoro pemunhu. But God was confirming that this message is God Almighty. God was confirming. Panyika yose ino. Pane mari dzimwe chete. Ino burukira ne pillar of fire. And that is this message. Saka ndiri kuti kwatiri. Hatifaniri kuremekedza chimwe chinhu. Takapiwa shoko. Rakatokwana iroro. Haride kupamidzirwa. Haride kurizina. Haride kuita debate raro. Asi tinodiwa kuti ritendwe sezvariri. Leave that way. Richiri kushanda na nasi. Asi neunhunzva tunzva wa Satan. Nekuda kwepfungwa dzakatesva. Takadambura dambura. Upo wa Mwari. Until God has departed. It's now reasoning. It's now mental intellectual. It's no longer a revelation. Tiri kunzwana ne Ramadhani kan. Tina umwe sister vanonzi Sister Lydia. Vakomana vakangwari ma missionary.
There was some missionary boys there.
Vaka vaishandirwa muzukuru aishanda pana brother na sister. Then ndokurwara zvokufa sister.
And then this sister fell sick.
Asi muzukuru akati tina Mwari.
But the nephew said, we've got God.
Tina Mwari pakati pedu mbuya.
We've got God amongst us.
Anokwanisa kusunungurai.
That can.
Vakanga vaiswa pabhara.
She was upon the room.
Zvikanzi muzukuru ndiendese kuvanhu ivavo.
They said, nephew, take me to those people.
Vakaendeswa kuma missionary vakomana.
She was taken to this missionary boys.
Vakomana vakati mbuya.
Takabata shoko I. We are hoping this way. Rakanga
iri spoken way.
It was spoken way.
Saka chatichaita mbuya.
So what we are going to do, auntie?
Tokuverengerai.
We are going to read it for you.
Ii, hama yangu inenge ichitsanangura.
And then this brother will be translating.
Muzvitende mbuya.
You must believe.
Zvikanzi ndichazvitenda.
And she said, I will believe.
Hama ichiverenga.
The brother was reading.
Ichiverenga.
Reading.
Mbuya ichinzwa.
And the aunt was listening.
Zvikanzi mazvinzwisisa.
Did you understand?
Zvikanzi hungu.
Yes.
Now we are praying for
you.
Vakanamatirwa ipapo.
She was praying for right there.
Vakanga vaine mudonzo. Vatarisana neguva. Asi nekuda kweshongwe yegore remoto. Nemeseji yakanga yaverengwa ipapo. Ndoda kukutaurira manheru ano. Chizoro chichiripo mumharidzo ino. Sezva chakanga chiri pakutanga. Ndiri kutaura sister vakasumudzwa ipapo. Vakasiya tsvimbo yavo ipapo. Nokuda kwesimba reshoko rino. Saka risiro kutamba naro. Harisiro kuti hai ndinoziva maningi. Harisiro kuti hai brother makaverenga maspoken language mangani. Ndere kuzarurirwa. Shongwe yegore remote yakaburuka ipapo. Ikapikichwa.
And it was photographed.
It was not a fake pillar of fire. Muprofita ati ndiyo yatinayo. Chicha ndiri kurevera izvi. Takanda maspoken word kunze. Takanda ma CD emprofita kunze. Tiri kuti ngatidzokerei painzwi raMwari. That's where the power is. That's where the resurrection is. That's where the rapture is. Ngatiomberei Ishe wamasimba ose. Ndopazviri ipapo. Kwete kune zvese zvese aiwa. Mwari habatsirwe. Habatsirwe Mwari. Panoda kubatsirwa program yake yatokanganiswa. Salvation is of the Lord from start to finish. There is nothing that you can add there. Amen. Amen. Just receiving it. And those are taking our Eastly Tabernacle.
So this is what we are saying, Eastly Tabernacle.
Stay in that word. Don't allow the enemy to come and make you fight one another. That's the devil. Don't allow demons to creep in. This is the work of God. This is the work of the Holy Spirit. Can we say amen to that? This has got nothing to do with your intellect. Amen. Tanga tine mkuru anonzi vachisenga ku Karibo. A gallant warrior. He died over 100 years. Kana nyaya ipa waizwa vachiti Mwari akavaka nyika akasika nyika pasina dakabo.
When trouble comes, you say, Lord, make up this world without no assistance.
Hazi akavaka nyika pasina dakabo.
He said, he created the world without no assistance.
If I remember that, amen.
Then say, amen.
Aita ora shoko.
He will speak the word.
Roba rasika zvakanga zvisipo.
And then
hallelujah. Shamgar the great warrior.
Shamgar.
Munondi bvumirere kungoverenga. Nokuti kwandiri ndoupenyu hwangu. Ndinoritenda shoko iri. Ndinoritora sechisote. Chakazungurwa. Ndobva chaburitsa mwenga. Nhasino chikazungurwa zvakare. Mwenga umwe chete anobuda zvakare. The true bride of Jesus Christ. They can be in a minority. But yet, they are the bride. Amen. All right. Chataura pamusoro paShamgar. The great warrior. Yakanga iri nguva ma Philistines.
It was the time when the Philistines
aimirira kukohwa.
They would wait for the harvest time.
Vanhu vaisa mudura.
When the people had gathered in the garden,
ma Philistines ouya.
And then the Philistines would then come.
Votora. Zvakaiswa mudura.
Tinoziva
here kuti shoko iri rakaiswa mudura. Store the food. Rakaiswa mudura. Ndochikonzero tina na Stephena. Ndochikonzero tina na Josepha. Munomboona here zvinoitika masangano maprofita. Ndiye anofanira kutaura muZimbabwe yese. Kusikira kwese kune machurch ate vanenge vachiona online. Vari kunzwa zviri kutaura muprofita. Kungava kukaribha kungava kupi nekupi. But we know that they are false prophets. They do not have the word. Wedu akanzi store up the food. The message is the food for the bride. And the bride all over the world, they must eat of this stored food.
They must eat of this food.
Saka mafirisia aimirira chikafu chaunganidzwa.
So the Philistines wait for the harvest.
wobva vauya manje votora vosiya maIsraelites ari munzara. I know demons are after this message to destroy it. Satan is not fighting a man, but he is fighting this message. Ndo chari kurwisa ichochi. Hanabasa nemunhu. But he knows that the message is God himself. And he's fighting this message. He's after this message to destroy it and make it a denomination. But let me say to you, brother, this message will never be a denomination. You can never denominate the Holy Ghost. You can never denominate the Holy Ghost. Once you denominate, the Holy Spirit flies away. Munosara muita zvinhu zvenyu. Mwari asisipo pakati penyu. Amen. Pakudiwa maturity. How to handle things when a problem happens at home. And you are the husband. Aucheme cheme. Kubata mzoro kuti you inoita sei. Nzara yapinda mumba. Muri kudiwa chikafu. Muri kudiwa zvipfeko. Muri kudiwa ma school fees. Iwewe semurume. Ndiwe unomhanya. Tingati amen here kwazvino. Ukazoonekwa wapinda mumba mako achema misodzi chuchu. You are not a man. Asi murume anomira. Akati ndichaita zvese. To take care of my family. That's maturity. The same applies with this message. Pane nguva tinofanira kukura. Zvimwe zvoudoko zvinofanira kupfuura man. Zvekungochema chema. Tiri panguva yekuti vatendi vechokwadi varatidze ruvara rwavo. The economy in Zimbabwe will never improve at all. Until the coming of Jesus Christ. Things are going to get worse and worse. Muchava ma Sunday times. Ekungoya kuchechi musi weSunday. Ndinovataurira hama dzokarepa kuti yangu yekuradza zvamuri. Chero bhazi rikadhura ndiri kuenda kuchechi. Haumbofa nenzara. Haumbofa nenzara. Nekuti Mwari ari kuona kuti wakura. Kuchechi ndokunobva mablessings. Kuchechi ndokunobva healing. Kuchechi ndokunobva mudzimai kana usati waroora. Ndokunobva murume kana usati waroora. Amen. Ndokunobva kuporeswa kwako. Kuchechi. Saka hakungouya vane motokari. Isusu takanga tichifamba tiri muno muHarare. Amen. Neusiku. Rimwe remazuva ndakaita sendicharohwa nematsotsi uko kuindastry uko. Tichibva kuchechi. Ndokusangana nematsotsi. Ndobva auya kurutirwa ndakanga ndiri. Nevana. Ndokubva ndakangoti Mwari tibatsirei. Zvikanzi iwe, uri kubva kupi? Ndikati hatiri kubva kuchechi. Ndokubva vada kuti Mwari akangovadzivirira kuti varege kutibata. Paine kefiu taenda kuchechi. Vatendi vemazuva ano hamene kuti imhandoyi. kana ndisina mari handiende kuchechi. So zvigaro zvese zviri empty.
Look at all these empty seats.
Masande times, Sunday mails.
Anooneka
musi wesande.
You only see
Muroma ndiye anoenda kuchechi musi wesande.
Okay, it's only the Romans that go to church on Sunday.
Unoita zvake zvana Maria musande. Opiwa chingwa zvinzi muviri waIshe Jesu Kristu wodzokera kumba. Not in this message. Tingati amen here kwazviri. Tofanira kukura. Nenyasha dzaMwari.
Amen.
Ndiri kuparidza senge ndiri kuparidza kukaripa. All right. Regai tiverenge tichatanga pa paragraph 64. Why?
See.
What was in his hand? That was in the hand of Shemgar. My Philistines are where?
Where the Philistines came?
A slingshot. But God was with him. That's the main thing, whether you got a bachelor degree or a degree of art or whatever you got. If you got Christ in you, what difference does it make? There he stood. That's Shamgar. Why? He said what he would do. And here he went. And when they begin to draw near, that Philistine raging mad with his great big armor on like that and his spear hanging out to catch little old David. Little David went and took that sling, now only thing he had in his hand. Put a rock in it like that. Wrapped it around his fingers. Look, brethren, he had faith. F-A-I-T-H. 5-J-E-S-U-S. Here he came with a rock. When he let the rock go, God directed it right in the middle of the helmet, where the helmet would have been on that old Goliath. Okay. The guy turned the pane. And I pane my brother. Pa 64 ipapo. Let's see, I think that's the right one. Right, ndipapo pandiri kuda chaipa. And that he can say. There was a little fellow down there in the Bible by the name of Shamgar. He might not even ever noticed him in the book of Judges. Just a little old fellow. Let's take a little drama. Amen. Vamonga singa tomuzivi. Vasinga verenge ma Bible. Ukaona kwanza ngativurei kuna Hosea. Ona munati pururu Bible pururu. Ozata Bible atisi kuverenga Bible. Umotarisa uko kuti ri pa 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 page.
And then you look at the index to see what page it is.
Wa uverenge Bible.
You don't read your Bible.
Bible rava bhuku rekare.
No, an old book.
Rasendekezwa mushelf.
Just made it there in the shelf.
Ma message aya achakomborera.
These messages are no longer a blessing.
Angoiswa mshelf.
They now just see the shelves.
Takuda zvinyowani.
Now we want new things.
Asi tiri kukudzorerai kune zvekare.
Kune
zvekare. Mirai panzira dzekare. I can see him over there. A poor little fellow. It was a time when everybody did what they wanted to. And either had no king. Oh, Maringavati Batsiri. There was no king. Munu ne munu achingoita zvada.
And the people were just living anyhow.
Kana pastor asipo.
When the pastor is not there.
Vanhu vanoita zvavanoda.
People will just live anyhow.
There is no shepherd. And everybody does what he wants to. Somebody can act a deacon when he's not a deacon. Somebody can be a pastor when he's not a pastor. They did whatever they wanted to. There was no direction. Israel had no king. It was all separated. Divided out. Little groups. Just about like the church is today. That's what we're going to take up at Eastleigh. One assemblies,
Mumwe.
The others a church of God. The others oneness. Mu congregation
right, one congregation.
People divided. To my group. Makua. Nekunyeana. Kuvengana. Mumwe aninga akamira ina ndimbokomborerwa ini. Panike ndinga akaparidza ndimbokomborerwa ini. Why? There is no king. There is no pastor. God help us. Tirikunzwanana here hama zvodika. If we don't like it there, we go here. And over here, and over here. I don't get it myself. And when they come in there, just what they needed then was a good old fashioned. Kind of a liberation is what we need today. The church back to the faith of the living God. Tosia zema umbre. Totanga kupfugama nekunamata. Kutsanya nekuchema kunamata. Pova ne move of the Holy Spirit.
And then we have the move of the Holy Spirit.
A restoration. Tingati amen here kwa zviri. Chando chese cho biswa. Kuvengana kwese kwa biswa. Kufungirana kwese kwa biswa. Mwari wotanga kushanda pakati pevanhu vake. Back to the promise of God. Back to the glory of God. Back to the power of God. Shamgar got all his stuff put up. His wheat like he did every year. About the time he had get the crops put up. Then along would come the Philistines. And take it away from him. Paakanga achiwana makomborero. Paakanga achiwana zvaimbatsira nemhuri yake. Madimoni mafristia aiuya. Otora zvese zvaanga inazvo. That's the way the devil does. Just about what the devil is good for. Just about the time you get a little courage built up or something another. Then along comes the devil. And takes it away from you. Just like the revival that's going on now. Just about the time you get started. and glory of God begins to fall, then some quake has to come up and do something that's not right and take the glory out of the thing. Amen. Amen, church. That's the tactic of the devil. He'll never leave you like that. Wawana zvinokukomborera.
After getting every blessing,
tarisa.
Watch.
Chechi yakutanga kuumbika zvinhu zvakufamba.
When the church starts,
Satan chapindira.
And then the devil will come in.
Mufundisi wedu watorwa.
Then the pastor is taken.
Vanhu voshekwa.
And the people will be shaken.
But let us be mature.
Asika.
Let's face this issue. It has happened in our house. And no one is going to solve it but we on our own. Tingati amen here kwazve. Isu tirikungouya kungobatsira. Asi imi ndino mune solution yacho. Asi Satan hakusiyei makadaro.
But the devil will not
achauya achibvarura bvarura kusvikira pasina fellowship, kusvikira kwatonhorwa muchechi, kusvikira Satan achisekera achiti ndakagona ndakabaya. But we are saying that is the achisichokwadi ichocho. The devil is lying. Mwari ari mazviri. Mwari ari kuita tsoro yake apa. Amen. Ari kuita tsoro yake. Satan achango dona nemanhede. Asingazive kuti chii chamusvikira. Amen. Zvichidaro. Old Shamgar. God there about the time he got something built up. Then something like that had to happen. That's the way the church, when the revival gets started, then something like that has to raise up. Just preach the old fashion. Well, we used to have a lot of sheep in our country.
Okay.
The guy jumped at 10 past 69. Ma, and there about the time he got his wheat in and everything, here came the big old fat Philistines. Up and take it away from him. Right on up the road, plank, take it away from him. One day he just got his crop all laid in. And all thrashed out. There he was, poor little fellow. He stood down there at the barn. And was looking around. And he said, well, mother, perhaps maybe we can live this winter, us and the kids. Looking around, and the first thing you know, happened to hear something come up the road. Trump, 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 trump. Here come 600 armed men. Big old brass helmets on. They are big old iron shoes. And their spears in their hand. And big swords hanging at their side. Coming up the road to take his crop away from him. I can see little Shamgar. Say, oh my, look at there. Here it comes again. He looked over at his poor little wife. There she was. The elbows of her dress out.
Mapendekete.
Adzoka kunge munhu ari kurwara.
She was now like a sick person.
There she was, the elbows of her dress out there. The little children look really skinny because they hadn't had nothing to eat. The Philistines, they took it away. That's about like some of the Christians look tonight. A funny looking thing to be called a believer. A born again Christian. Not enough faith to do an E, then with ink to dot an E. Don't let the devil come over and take the glory of God out of the church. Eastly Tabernacle. Don't let the devil take the glory of God out of this church. We want to act like Shamga. Paka ona mafristi achuya. Doku tarisa vana vake. Tofanira kutarisa kuvana vedu ava. Tofanira kutarisa kuvazukuru vedu ava. Tofanira kutarisa kuchechi ino yakatanga sei. Shamga atarisa izozo. Akati kwete mani. Nesoti tinotarisa message ino iyi. Pataka panayo uko atisi kuzobvumira muvengi kuti torera baridzo yedu. Never allow anyone. I don't care who is who. This is the pillar of fire. Ndo yatinotya iyo iyi. Tingati amen here kwazviri. And you notice there, little old Shamga standing. Looking out the window, he was a small body. And here come this Philistine. Said, oh mother, look there. This poor little girl crying. He just didn't know what to do. He looked around. He said, I couldn't fight. I'm not a fighter. I ain't got time to go out and learn how to duel and take all these exercises and things. I haven't got time to do that. I'm not a minister. I'm not a deacon. I don't have any office in the church. And I don't have time to go and exercise those things. But remember, he was an Israelite. Brother, sister, unogona kusava nebasa roru kuita mchechi. Kana kuzikanwa.
You might not be noticed.
Asimwari anokuziva. Kana kutoshorwa.
You might even be despised.
Asimwari achikuremekedza.
Akanga chingoriwo muIsraeli nje.
Mwana waAbraham. Akanga ari pasi pe covenant.
He was under a covenant.
Hallelujah.
Amen.
Akanga ari mupromised land.
He was in the promised land.
Isu tiri mupromised land, the message of the hour.
We also are in the promised land.
Brother Branham anotiwo. Muparadox.
Hanzi
ndakaona inenge vision. Vavakazoona that mamba. Zvikanzi ndinenge ndasvika ndakukumap yePalestine. Pamberi pangu panga pana Jordan River. Ndinenge ndakanga ndafamba 2/3 of the way.
Looks like I moved 2/3 of the way.
First pool. Second pool. Ndobva vati across the Jordan. Ndokune vimbiso dzose ikoko. Tiri kuti tiri tava mhiri.
We are saying we are now beyond.
Tava muKenan, the Holy Spirit.
We are now in Canaan.
Imomo mune kurwa imomo.
Fighting right there.
Amen.
Amen.
Tinotorwa.
We have to fight.
Amen.
Amen.
Nemweya mutsvene.
With the Holy Spirit.
Kwete nezvibhagera iwazvo.
Not with.
Onze brother ndokupai chematsenga nzungu.
Say brother,
okay. Mangoromere boxe nabva kupi?
Where did those things come from?
And then munorwana na Tyson uko.
Go and fight with Tyson and others.
Muno atirwe nenyama neropa.
You know,
tinorwa nemweya. takabata munondo weshoko. Muno zizere kuti Joshua. Ava munyika. Akaona murume akazuva bakatwa. Joshua akanga ari murwi. Zvikanzi uri mumwe wedu here? Kana kuti uri muvengi. Zvikanzi ndini mutungamiri wehonde yaMwari. Joshua ndokubva apunzika pachiso chake. Zvikanzi muchataura kuti kudiko kumuranda wenyu. Ndoda kukutaura pana Joshua wenguva ino yekupedzisira. Mwari anoti iye, enda unonamata. Hanzi ndakasumudza maoko. Ndakanzwa muruoko rwangu muchidonhera munondo. Ndokubva ndasvinura ndikaona munondo. Zvinomirira kuti his Joshua. Tava munyika yekurwa. Chija tinorwa nacho. Tinorwa neshoko raMwari. Hanzi pachidya chaKristu. Panga pakanyorwa kuti shoko raMwari. Anga akabata munondo. Hallelujah.
Amen.
That's the message of the hour. That's what we use to fight the enemy. And the enemy will never stand. Can we say amen to that? You people, amongst you, were saints of God. I remember Brother G. Totani. I always go. Ndoita follow mama meetings avaita. Every time I see him, I call my wife. Uyazoona Brother G. Ma aleluya au zvese zvavakanga vari. But what has happened? He has crossed over. Here comes his pastor. Ndofura online. Ndona chesa chiparidza. Kwese kwese.
All over.
I was with brother Konyana.
Brother Konyana
from South Africa. Zvikanzi takadzidza zvakawanda.
Said we learned a lot of things.
Kubva kuna brother Chesa.
From Pastor Chesa.
That, oh yes, he was my friend. Very humble. A real pastor. Can we say amen to that? Don't allow the devil to take away what God has given you.
This is what Shamgar said no to.
But I haven't got time to exercise. But he happened to look set in the corner. There stood an old ox god. An ox god. You know what an ox god is? It's a big old stick with a brass end on it to knock, to punch the cattle, to go through the gate with, for one thing. And then knock the dirt off the plow when they was plowing with it. An old ox god laying there, that's what he saw. That was the only thing that he could put his hand on. But you know what? I don't say he got angry. But his righteous indignation got up. Hasha zepamweya ngadzisumuke. Ngadzisumuke hasha zepamweya. Satan ajaira. Ajaira Satan. Aspa kudiwa mari. Pakudova na Shamga. Ati dumani samsoro kwengo ya kareba sata. Ati paradzansa kwengo ya kareba sata. aita zvano da kwengo yakareba.
Asandisi
murwi
ini.
Ndiri muIsrael.
I am in Israel.
Ndiri mwana waAbraham. Ndiri pasi pesungano. Akaona chidanda. Asha dzake ndekusumuka. And he said, I am not a fighter. I can't do this. I haven't got any training. I'm not a minister. I'm not a deacon. I'm not a trustee. I'm not anything in the church. But did he have time to do any training? The only thing he needed was the Spirit of God on him. What we need today is the Holy Spirit. That's what we need. That's what you need to get into the rapture. You need the Holy Spirit to get into the translation, to see our brothers that have gone before, that died, but slept in the faith. Takanga tichikomborerwa ne dichitarisa video ya Lonnie Jenkins.
I was blessed when I watched the video of Lonnie
Jenkins. Apiwa 6 days to live.
When he was given 6 days to live?
Mazuva six.
Only 6 days.
Zvikanzikana mishonga yedu yabvumawo muchapfuurira.
He said if
kana uzaramba, well, brethren, I'll be waiting for you at the other side. Imari.
He's a mighty man of
God. Ana basa kuti ndakufa.
Doesn't matter, he's dying.
Zvikanzi ndichange ndakakumirira on the other side.
I'll be waiting for you on the other side.
Ndikati ndizvo izvi.
They said, yes, this is it.
Ndopanodiwa mweya mutsvene.
This is where you need the Holy Spirit.
Chero wasangana nerufu.
No,
panodiwa mweya mutsvene.
That's exactly where the Holy Spirit is needed.
And but the only thing he needed was the Spirit of God on him. He jumped out that window with the Spirit of God on him and took that ox god and killed 600 Philistines. Hallelujah.
Amen.
He killed 600. Munhuwo zvake.
Just a man.
That's what we need in this church. We need the Holy Spirit. We have talked too much until the dove had to find. We have murmured too much. We have allowed demons to come amongst us. But don't you know that this was the act of God? Perhaps this is your last trial. Your last test. Before God blesses you, He must give you your last test. Don't murmur. Don't complain. Don't be angry. Don't have divisions. Can we say amen to that? I'm speaking as an elder. Don't be divided. You are killing the Holy Spirit. Don't complain. Batanai pamwe chete. Batanai nemhuri yakasiyiwa iyo. Mukadzi wemufundisi. God has taken a husband away. Don't disturb her. Stay with her. She's not an enemy. Remember, what the husband goes through is what the wife goes through also. So we need mature people. Let's prove in Zimbabwe that we are now mature. Anzi pakati pedu apa. Mumwenga imomu. Mune simba. Rokuita create another world.
Let me close by this.
ndiro simba rakapiwa Shamga.
That's the power that was given to Shamga.
Akariziva.
And he knew about it.
Neso pakati pedu.
And us, even in our midst.
Ndipei brother Eva present water from the rock. Tava kufara.
As we come too close.
Shamga fought the Philistines 600.
Shamga akarwisana ne 600 maFilistia.
With an ox god. Achirova. 600 emarume mamonya.
600 of these muscular men.
Ese.
All of them.
Chizoro changa chapa mzoro.
The anointing was upon him.
Angari mu Israelite.
He was an Israelite.
Neso tirima Israelites pamwe.
And we are spiritual Israelites.
Takatonga miriwa na Joshua.
Joshua led us.
Ticharwa tikundikana.
We are going to fight and we are not going to be defeated.
Chinzwa izvinotaura neprofita pano.
Listen to the prophet.
Ndakuvhara hangu. In ever present water from the rock, paragraph 147. 147. Now, brethren and sisters, I want to ask you something. Then, if we are born again of the Spirit of God, God, just bring it down a little bit. God don't have little weak parts and big strong parts. That is, if we are born again of the Holy Spirit. People run short of the new birth. That causes the problem. Until you are born again, then you've got the Holy Spirit. But if you are in the process of being born again,
the
other
one is in, the other one is not. So then you have an issue.
God don't have little weak parts and big strong parts. He's altogether God. And if you had enough God in you, till it was just barely a shadow. That's enough power to make a new world. To make a new earth. Kasimba kashomanana. Karima uri wesemte. Right now. Rekande kutaure izo zindakamira pano. Rapture inotori mandiri right now.
The rapture is within me right now.
Kwete ichazova.
Not in shouting.
Ndiri kutofamba mu rapture right now. Zvichaitika zuva iroro kuratidzwa kwezvinhu zvanga zvichiitika nguva yose. Mauri.
In you.
As a believer. Mune simba.
There is power to create another world. If it was possible,
okay. That's enough power to make a new moon and a new system in a believer. And this is what our Amazakaenda. Kwauri iwe mpenyu. Kwauri iwe sister, iwe brother.
You sister, you brother.
Muno tori nesimba right now.
There's power in
there. Rokusika mwedzi uchilepo.
To create another moon.
Amen.
Amen.
It's God.
Imani.
It's strong.
Nesimba.
And right now,
Imo zino.
In every believer,
mumutendi wese.
In here,
aripa.
In every believer, in here, has life eternal. Uno tori mandiri right now. Upenyu singa peri.
Eternal life.
Vanga nalutindi na oneni ni nyasha zama.
I also have it.
Kwete uti ucha zovepo.
Not that it shall be.
Kutaura kuno.
As we speak.
Uno tori ipo. Right now, in every believer in here, has life eternal, which is God's Spirit in you. Enough power that will raise up, that will raise up the dead, that will heal the sick, that will set orbits in condition. But you, it's controlled by a law. That spirit that's in you, you are sons and daughters of God. That same spirit that you've got in you will raise yourself up at the day of the resurrection. Dochikonzero Paul akati iwe rufu rumborera rwako riri kupi. Ka sting cherufu kakabiswa.
Death sting was removed.
Nyango wanyuchi nungoti asa isina basari.
Just a buzzing bee, but without a sting.
Saka tiriva na shamga vengo yekupezisi.
So we are the last day shamgas.
We are jealousy of this message. And we want to guard it. Mufudzi anotarisa kuuya kwe problem ichiri kure uko.
Shepherd will look at the problem.
He's a watchman.
Murindi.
He sees the color of the enemy. The rank and the fire of the enemy. And then he stands up. And then he warns the people in the city. Every minister of this message is a watchman to warn the people. My responsibility as a pastor is to warn the people. Musabatwa nemweri kupinda mazuva ano.
Don't be caught up by the spirit that's coming in today.
Mweechi mode.
This modern spirit.
And people are shifting bit by bit from the original message. And we are crying. And we are telling the people, go back to the word of God. Stop your playing. Stop your nonsense. God has departed. It's now inkabled. The glory of God has been taken away.
Amen.
God bless you. Onana zvakare musi weSunday. Mudzara wachano popota. God bless you.